Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvikunguru 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harioni kuti pane chichabuda muhurukuro pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose zvichiratidza veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti havaoni hurukuro dziri kutarisirwa kuitwa nhasi pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council zvichibudirira, nekudaro vari kuronga kuratidzira zvine mutsindo. Hurumende yakati nemusi wechipiri inoda kuwedzera vashandi vayo mari iri pakati pemadhora emaRTGS 50 nemasere kana 100. Vashandi vanoti vari kuda zviuru zvina zvemaRTGS pamushandi wepasi pasi, asi mauto anonzi akapiwa mari yokubatsikana inosvika 400 emaRTGS. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMasaraure.
Hurumende haisi kuda kuwedzera mari iri kushandisa nyaya dzenhaurirano idzisi kudhaivheti atenshoni yevanhu nekudhileya kuti vanhu varambe vachifungidzira kuti pane zvichaitika. Isu tinoziva kuti hapana chavarura kutipa, vaane nguva vachiita zvenhaurirano izvi kubva gore rapfuura, asi hapana kana musi wamwe chete watakawana vachibuda nechisungo chinoita kuti mushandi awane mari inokwana zvishuro zvomwoyo wake. Ini mari inoita kuti ikwane kuzadzikisa zvido zvavo zvekugara, chekupfeka, chekudya kana kuti chemvura yekumwa chaichai. Saka tikuona kuti kutambisa nguva kwavari kuita vanoziva ushamwari hwavo vanhu yeapeksi nehurumende, asi wekuti vakatowirirana kuti vanofanira kuti pache zvavo vapana nezvekudya kusanganisira kutengerana madzimota nei nei, asi pasina chiri kuuya kuvashandi. Saka pasina chichabuda chinobatika baitire vashandi.
Saka imi sesangano reATUS muri kuronga kuita sei kana pasina zvabuda pahurukuro idzi?
Isu tisitori mubishi rekutenderera nyika yose tichitaura nenhengo dzedu kumadistricts dzakasiyana siyana, tichikonsulta kuti toita sei hurumende zvairamba ichitibata neunhapwa hwakadai, toita sei zvataramba tishaya masalaries. Ende izwi guru riri kubuda kuvanhu nderekuti hapachisina chekumirira, hapaisina kudzoka kumashure. Patava kutoenda kuti pakuda kuti tichitorega kuenda kuzvikoro zvachose, tichozara mumastrits tichidhimanda mari yedu. Saka tiri kufara neuwandu hwevanhu vari kuatenda madistrict meetings edu nemashoko avari kuuyisa vachisunga chisungo chakasimba chekuti panopera mavhiki andingangoti pai kuti mairi, tichaona kuti tinenge takutodzokera kuita action inenge ichisanganisira kusaida kumabasa zvachose nekuzosanganisirawo kuenda mumastrits tichidhimanda mari dzedu.
Asi tiri kunzwa kuti vechiuto vakawedzerwa mari nemusi wechipiri zvanga zvisingazivikanwa nevamwe vashandi vehurumende. Zviri kushamisa here izvi?
Hongu zvingaita sezvinotakiramadza vanhu vasingazwisise mushandiro wehurumende yedu. Vanhu vanoda kumukatarisa chitororo chavanoda kuita, vachitipamba, vachitiponda nenyaya yekuti hatokumbira mari. Vanogona kungochiita chete kana vachinge vachikachimedu kadoko doko kavangape kune masoja vangangavadeizopota achivabatsirawo kuchengetedza pawa ravo, asi mari yavatopa masoja ivo ishoma. Isitinoda kuti masoja edu abhadharwe mari inokwana 400 yatokunzwa kuti yakapiwa kana iri yechokwadi. Tinoda kuti iri shoma zvikuru. masoja ya musakanga nukuta ya mbotambira $500. Sinoti masoja ya ngata mzire 5,000 RTGS zenda ane inda pengreti yiri kwa yeshezi. Kutuwa kwanisa wakuchengeta murizavu, wakwanisa wakuchengeta nika yedu vai ni mfaru wakapurisha.
Asika iyo urumende iri kuti zvinhu zvinenge zvakaiwo mera vamasara uri ndosaka isiri kukwanisa kuti iwe dzire vashandi mari.
Urumenda ina kuomerwa nezvinhu tikatarisa vamutuli vanoti mari yavo iri kutoraudzira isara yakawandisa. Isusu yedu ndiyo isiri kuraudzira, isiri kutoshoterwa nekuenda kuchipatara, tikushoterwa nekuendesa vana kuchikoro. Asi vamutuli vanototaura kuti no yavo yenyika yekutowandisa mwedzi nemwedzi zvekutovakatya madzawo naivo vachiti ikonomi yedu yarikavha zvikuru sazvinotyisa. Saka zvikuratidza kuti mari hongu kubepo vanayo asi kuti yekupa vashandi ndo yavasina. Izvi zvinoenderana negwara ravo rekuda kuita vanoti moderate measures yekuti vaiva kuti varombo vashandi vasageza chose ivo zvokunganidzira mari yacho yose yekutanga kuzvidyira kusanganisira kugara mahotera, kugara vari mudzindege, kutengerana mota dzinodhura nezvimwe zvekuti tikavakamborega kuita izvozvo tombodzorera kuvanhu vanhu vombokwanisa kutenga kuwanawo mabasics zvinongatibatsire. Munyika yedu ine mari yakakurisa ichitarisa kupfumi wavari kuwanda kumadiamonds nekupi nekupi nekumwe. Imari dzinokwanisa kuti vashandi vahore. Musakangana kuti taisimbotambira mari yaitenga kumashure uku. Hapana zvinhu zviri fundamental zvakanyanyochinja kunze kwekungoti vanhu chiudokwa doko wokudya wangoti vakuru vanotungamirira vabuda kudya pachavo vashandi vasingai.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reATUS vaObed Masaraure vange vari parunhare kuwedza naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Mukuru wesangano reVESET vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo rakabatana nemamwe masangano anosvika 17 kuita chirongwa ichi mushure mekunge vaona kuti veruzhinji vari kukundikana kunzwisisa kana kutsanangura zvikamu zviri mubumbiro remutemo kunyange hazvo rave nemakore mashanu raparurwa. Nemugovera wapera masangana ayo akapinda mumisha weruzhinji weHighfield neHopley uko vakaita mitambo yakasiyana siyana vagara vachipindura mibvunzo pamusoro pebumbiro remutemo. Ngatinzwei vawadzanai vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huri kufamba semarongera takaita weekend yapfuura iyoyi tanga tiri muno muHarare. Tichifamba kubva kwamachipisa tikaenda kuLusaka tikaenda kuHopley uko tichiita mamobile road show tichisangana nevagari vemuHarare tichidzidzisana kuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, kodzero dzedu dziri mubumbiro ndedzipi, ndeapi maavenues atingashandisa kuti tishandise bumbiro remutemo kuumba nyika yedu tichienda mberi. Aiwa, kwakauya mhomho nemhomho dzevanhu vachipa ruzivo rwavo rwebumbiro. Panga pane mibairo yaipiwa vo ipapo and tiri kukondinya nechirongwa ichocho tichiinda kune mamwe maguta tichipanana ruzivo nevana veZimbabwe maererano nebumbiro redu remutemo.
Chii chakaita kuti mutore chirongwa ichi muchipinda nacho muvanhu? Tichiona kuti bumbiro remutemo harisi idzva.
Isusu takaita tsagurudzo nevamwe vatinoshanda navo tikaona kuti bumbiro redu rakavapo zvaro 2018 asi panotaridza kuti vanhu havasi kunatsokuziva kuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, ndeapi masections akakosha mubimbiro yekuti tishandise kuumba nyika yedu nekuaudza utungamiri hwenyika yedu kuti tigadzirisane. Saka kushayikwa kuruzivo ikoko ndiko kwakatiita kuti tiende kuvanhu tozidzisana nokuonesana kuti bumbiro iri ngatirishandise kuumba nyika yedu tichienda mberi.
Mamuri kupinda imomo muri kuona vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu?
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi vachifara nokuti patiri kutoenda ikoko tiri kupa vanhu mabumbiro emutemo pachena. Vanenge vataridzawo kuva noruzivo tichivapa pachena. Vari kutambira chirongwa ichi nokuti ruzhinji rune kusaziva kuti bumbiro redu kuriziva kwakatokosha. Then vanhu havatozivi machapta anoenderana nekodzero dzavo kuti kodzero dzavo dzakakosha chii kuti vadzizive, uyezve zvakakosherei kutoziva iro bumbiro redu remutemo sevana veZimbabwe. Saka takaenda nechirongwa ichi vanhu vari kutitambira mukatarisa momo nemomo dzakauya pese patakaenda pa weekend zvinongotaridza kuti vana veZimbabwe vana vemuHarare vaida kuziva kuti bumbiro ravo riri kuti kudii ende tichaenda nechirongwa ichimberi nokuti ndozvatiri kunzwa kuvagare vemuZimbabwe kuti aiwa uyai nechirongwa siyewo kodzero dzedu
ende kupi kumwewa muchaenda nechirongwa chenyichi matunha amuri kutarisira kushanyira
chananga kugweru tichananga kuulawayo kune hama dzedu dzatinoshandawo nadzo tichananga maguta ese mahombe takanangana nekuzvisana bumbiro redu emutemo tichishandawo nemamwe maorganizations anenge ari kunzvimbo idzodzo
ndeyapi mamwe masangano amuri kushandawo nawo pari zvino
tiri kushanda nemasangano anosanganisira kamera yokuchipingwiza tiri kushandawo neinonzi edzaisu trust tiri kushandawo newomen justice project tiri kushanda akawanda mapoka ati kushanda nawo nemamwe vanomirirawo mainformal traders tiri kubatawo nawo muchirongwa ichochi
asi munotarisira remangwana rakadii zvamunotarisira kuti zvichaburiswa nechirongwa chenyu
chatinoda kuti chibude ndechekuti vanhu vazive kodzero dzavo kunyanya nekushandisa ruzivo kana kuti kunaka constitution yedu isusu takaitarisa ndeimwe yemaconstitutions akanaka muAfrica asi kuti dambudziko ratanga tinaro nderekuti vanhu havasi kuziva kuti bumbiro iri rakatonaka ende kuti tingarishandisa sei kugadzirisa matambudziko atinawo munyika yedu saka tinotarisira kuti vanhu kana vaziva mutemo vacharishandisa kuumba nyika yedu nyika yedu yeZimbabwe kugadzirisa matambudziko atinawo munyika uyezve nokuzivisana kuti kuchengetedza kwekodzero kunobatsira even for economic development
mukuru wesangano revana kutengesera mumigwagwa revisit vasamuel wadai vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Zimbabwe yakatarisana nematambudziko akawanda panguva imwe chete. Mari iri kushaya simba zuva nezuva, magetsi ari kudzimwa zuva nezuva. Vanhu vazhinji vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nezvimwe zvakawanda. Muzvinafundo Elliot Masocha veDefry University vanoti hurumende pamwe chete negurukota rezvemari vanturinyuve vanofanira kuremekedza vemabhizimisi uye vanofanira kuita hurukuro navo nguva dzese vachibvumirana zvekuita. Muzvinafundo Masocha vati vemabhizimisi ndivo vakabata upfumi hwenyika naizvozvo hurumende inofanira kushanda navo.
Zviri kuitika zvinenge zviri kushungurudza vanhu kusvika panguva yekuti zvinobva zvavapedza simba ravanofanira kunge vanaro saivo vagari vomuZimbabwe. Zviri kuvaremera chaizvo zvokuti vanoshaya kuti pamwe votangira papi nokukura kunoita zvinhu. Vanoshaya kuti pamwe votaridzavo hurumende kuti havasi kufara papi kana vachisungwa. Saka zvinhu zviri kuvapedza simba, zvinhu zviri kuvashayisa zano kuti zvinotodini munyika ine zvakawanda zviri kuitika zvinenge zvichingovadzvanya zuva nezuva.
Matara nyaya yevanhu vari kusungwa, chii chiri kuitika apa? Pane vanoshuva here vari kuda kupindugura hurumende?
Izvi zvinenge maonero angu ndiwo kuti ni hurumende handisiri chainovhunduka chii. Kungovhunduka angava mashoko mamwe anenge achimbonzi ataurwa nanhingi, ataurwa nanhingi. Vanhu vasina kana pfuti dzavanozikamwa kuti vanadzo vangazokwanisa kukudubura hurumende nenzira ipi. Saka icho chinovhundukwa nehurumende ndio chatoshaya kuti munogovhunduka chii hurumende muri mune pfuti dzacho dzingakwanisa kunzi ndo dzingakudubura dzingazokudubura ivari dzadzo. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuona vanhu vakawanda vachinzi vapomerwa mhosva vasungwa, tozoshayiwa isu kuti ko hurumende iripo yasiyanei nehurumende yayakabvisa. Ndisingareverere hangu vanhu vacho vamwe vanonzi vakataura zvavakataura nokuti ndakarisipo, asi kuti nyaya dzokusungwa kana dzonyanya kupambira kudai taakudzoka kuhurumende yakapfuura iyo yakabviswazve kukapinda iri pationi mutsauko wacho ipapo.
Imwe nyaya yacharamba ichinetsa kwenguva iri mberi ichi ndiye mari yekushandisa munyika. Chii chamungabatsira gurukota rezvemari nacho panyaya iyi?
Apa ndinongoda kuti gurukota rezvemari kana richiisa mitemo harifaniri kuita zvechimandwa mandwa zvokuvandirana nokusabudana pachena kunyanya nova mabhizinesi. nokuti vama business pasi rose ndivo vakabata upfumi kwenyika. Vanenge vana marongero avanoita mari dzavo, zvirongwa zvavo. Zvino kana gurukota iro hurumende rikangomukara kuti mangwanaja mari yakati gaichiiswa, mabhizinesi anozvifambisa sei? Ndo paya paanozokwidza mitengo, vanhuvo zvavava voomerwa noupenyu zvekare. Saka minister wefinance vamutuli dovakurudzira kuti ngavanzwisise musimboti woupfumi hwenyika kuti mabhizinesi ngavashande nevamabhizinesi ivava ava.
Muzimbabwe muri kuitika zvinhu zvizhinji zvakaoma zvinogozha nguva imwe chete. Chii chamungaudza hurumende kuti iite kuti zvinhu izvi zvinyatsogadzirika?
Endingati hurumende ngaizvityore ikwanise kugarisana pasi. Vangava vanhu vamaopposition vana MDC ava, vangava vamabhizinesi, kuti kana vati taakuda kugarisana pasi titaudzane, ngazvive zvechokwadi zvisiri zvokuti ndauya ndini mukuru izvi ndozvofanira kunge zviitwe. Ngavave hurumende yei inobuda pachena kuti iri kushanda navanhu, nokuti munhu wese womuZimbabwe unonga achifanira kukurudzirwa kushandira upfumi hweZimbabwe, kushandira upfumi ihwohwo pamwe nokuti ave netarisiro yekuti hurumende iri kundishandira. But ndiona sokuti tarisiro iyoyo yatinoti confidence iyoyo inenge isipo kuvanhu vomuZimbabwe kuti hurumende ichavabuditsa mudambudziko ravainaro iroro. Zvipeturo haisi kuwanikwa, magetsi ari kumbodzitabhadhara achauya haasi kuuya. Saka hurumende zvainotaura nezvinoitika zvinenge zvinopesana ipapa, vanhu vanozova vasina chivimbo nehurumende. Saka hurumende inofanira kushanda chaizvo chaizvo kuti vanhu vave nechivimbo nayo kuti iri kuvashandira.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti vamwe vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vari kunyunyuta kuti bato harisi kutsigira vasikala zvakakwana. Mudaily News mekare mune nyaya yemakudo anonzi anetsa muguta reBinga, achinzi akapaza denga rechipatara akadambura-dambura waya yakapoteredza chipatara ichi. MuHerald mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vachazivisa kuti makomishina masere eZimbabwe Anti-Corruption Commission ndivanani, zvichitevera kupiwa neparamende mazita eavo vakabudirira mukubvunzurudzwa. MuHerald mekare mutevedzeri wesachigaro weMDC Alliance vaJobsikala vanotarisirwa kumiswa mberi kwemajistrate kubikita nhasi. MuNewsday mune nyaya inoti ZANU-PF inoti kana vaNelson Chamisa vachida hurukuro navo vanofanira kutanga vabvuma kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakabudirira musarudzo. MuChronicle meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vanoti kuvharwa kwemvura muguta iri kunoitirwa kuti kanzuru iise mapombi matsva anotakura mvura. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazuvai vashamarari veStudio 7 vese vana Jonga akandimire nevamwe vese. Udzvanyiriro hwamuZimbabwe so. Zvinotaridza zvega kuti tiri kutongwa nemasoja, ndivo ari kutotonga. Zvinhu zvaomano, kana voshaya mvura, getsi, zvinofambirana papi izvozvo? Kana vakonewa madhara ngavape vechidiki vatonge, tatambura munyika yeZimbabwe. Kusununguka kwacho kuri papi? Ukatotaure chinhu unosungwa kwati udii? Rugare haruko kuZimbabwe. Ndosaka vanhu vazhinji vachitizira kudiaspora. Nyika yaoma. Tatambura, dai Mwari vachipindira. Ndiri Precious ari kuSouth African Pretoria.
Vese nevashamarari vese. Ini ndinoitwa Achirandu, ndiri muno zvangu muboda. Chandinoda kutaura pamusoro peZanu, Zanu yakundikana. Zanu ngaifire vachamisa basa vaendere mberi. Chatinokumbirisa ndechekuti veMDC vese ngatibatane. kuti chekuti vasikana vadzoke tinoda vasikana vazano zano PF yatanga yakambotora vadzamara kana vadzamara vasati vadzoka vasikana ngavadzoke ngaitanga yateera vadzamara igozotora vasikana iswe MDC parizvino hatigumi izvozvo tatenda ako
Beki ndinonzi Joyce ndinorwadziwa nenyaya yavasikari iri kutaurwa vakunyamaraswa tiri kuona fanika vachatoshaikwa zano haina kumbomira zvakanaka zano ngairegere vasikari vasikari vakataura chokwadi havana kutaura manyepo zano ngaichisiya ichisiyawo ichisiyira vadiki vatongi
mapira mapira vakomana vesiju7 isusu kuno kubhoko inini ndotora vasikoseva vasikoseva ndashandi yehurumende yese azhinji yacho ndovarutoa kuti Zimbabwe inge itori pairi apo yakatoora kudaio mototi munoona zvaanoita zvekuti ivo anoti vamwe varuti ngati strike vamwe vanoenda kumabasa saka hazvina zvazvinoshanda kuti dai iwo wese vashandi wacho vekuzvipatara maticha chiti obva kuti hatichadi kushanda nyika inobva yagara pasi kawani zvobvanisa kuonekwa kuti zvinhu zvati zvadini zvaoma manje akanga ichiti anoenda kubasa anhu achida isiwo ichipuwa ma300 ma400 iwawo zvinoratidza kuti gavhumendi inonga zvova zviri kuanakira saka kana akaramba ichidaro manje anhu anoramba ichitambudzika ndiwo anhu ari kuomesera iwawo nooti munhu muvhenda hake chaitai zvizvi kumutora kuti angatidai unoita bcause unonyatsa kuona zvizvao manje izvizvi anyura andika masoja apuwa mari iwo akazokupai ma$97 amwe akupuwai mari dzakawanda saka onai ma ndobaakukanyaa ndingongoona kuti ndo anhu autotibhazhira dai aitoramba akatosinga akatopinda kuti atenda angu papa
makadiwa samarariri studio 7 vese aiwa tinokutendai nechirongwa chamunoti pakurira misi nenguva ini ndini Kimton Gwena ndikutaura ndiri kusouth africa kuno kucape town ndoda kutaura nhau yemamiriro ezvakaita zvomu nyika yedu yezimbabwe vana vezimbabwe tange tiri mupani tichitsva panguva yavamugabe asi zvino takabva tabva mupani tikabva taura mumoto chaimo chaimo aiwa matongero avamunangagwa haatifadzi avari kuita rushinji rwezimbabwe asi ini ndinoda kutsigira vana vezimbabwe kuti chinhu chikurukuru chakakosha ndechekuti ngavaungane vaise musoro pamwe chete sehwayana vakananga kumastate house vachinoratidzirawo tichivabatsirawo tiri kuno kwatiri kuno kumhere kunopfurikidza nekuvatsigirawo nemashoko ekuvaka nekuonawo nzira dzakanaka nokuti vamwe vedu vachiri vakasarira sitereki especially kumaruseva uko vasati voziva kuti ndonzi ramangwana chii vachirongofunga hondo yakapera kudharadhara aiwa vashamarari nokutendai chaizvo chaizvo
kwazivai kwazivai vashamarari vestudio 7 apo muri sei sei apa tiri pano pawestern cape pasouth africa ndopatiri apa nyika yedu yezimbabwe kuti titi inyika kuti titi kanzvimbo kuti titi kachii totoshamisika ukaona nyika inotame mapepa ekuprinte pasipoti akomana ukaona nyika inoti magetsi anoenda 10 hours kusina magetsi nyika isina mvura kwakuti sekerera izvozvo apa anoda kuti kulimita anhu kuti asayambuke kuende kune dzimwe nyika anoda kuti tiryane here muzimbabwe akomana ka ngaangoitawo kuite zvaari kuita izvi ari kusunga hawo anhu ari kusunga achiti anoda kupik duguri asi ichi ndo chokwadi chinenge chichitaurwa tingasekerere zvakapata kudaro kwerako ngaisadaro mani hurumende iyi mani ngaisadaro mani taremba isusu ngekudzvinyirirwa kwaari kuitwa unozamwe chiti kwazviro zvese zvakati chechetere iwo ega ndo ari kubayiwo isi fange nzara kudai ngatipe masiriasi tatenda tinobonga yaambo
vatungamiriri vezimbabwe ngavaite sirias pamusoro pematongero avari kuita nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tatambudzika mukati menyika dziri kunze kwezimbabwe matinogara
makadi makadiko zita rangu ndinoitwa David Chirambai ndiri kunzvimbo yedurban south africa ndinoda kukwazisai vateereri vose nevatepfenyuri ndichida angoda kuti nditsinhirwe nokutaura kuti zviri kuitikawo mukati menyika yedu zvinhu zvisina kuti zvisinamira zvakanaka chitasai muone kuti kutanza kwa ita urumende wakuweze na masoja mari asa wangu wanu asana kuweze kwa mari asa wa shandi kwa sana utambu asa hundi chuona indi chikerecheza utichicha wa itira zuzo kuona kutumumile wa itasuni ndoba nukuti wawano jahira kutuma kutitea zakati manje kuna wanu wakapa break wakawarambi na kwa sauti sunzadi kwa checha ndosa kwa manjira kutuwaweze wangu wanu mari ndinorombo na mapurisa na masoja wanutumwa wachuruwa wanabutiwa wazanzi wanasisi wana maewa wachuraya wachitumwa zunzo wana nasoku wana kutu ya nisi ya nisi nda tenda
awa wangi wali wa Tererive Studio 7 wali mnjumbo zakasi ya nasi ya na washuta wa rarega maonero avo ayamashoko avo asana chikuita ni Studio 7 chinoku koka ya kutimuti tumire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 mshitaura za mnofunga panezu rikuitika. Chowa mbota risa za etika kunezi mwenyika. Kusagadzikana munyika yeMalawi zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevanhu vachishora sachigaro vekomisheni inoona nezvesarudzo amai Jane Ansa kuri kuenderera mberi apo zvihuru nezvihuru zvevanhukadzi zvakaratidzira muMalawi nezuro zvichitsigira amai Ansa zvichiti amai Ansa vari kushorwa nekuti munhukadzi. United Nations inoti kutsikira kwekurwisana nekuuya kwevatongi vatsva mudunhu reKasai muDR Congo zvinogona kupa mukana wekugadzikana nekuregererana mudunhu iri. Asi United Nations inoti kugadzikana uku kuri kutanga kuonekwa kunogona kukanganiswa kana dunhu reKasai rikasapiwa rubatsiro ruzhinji uye nekukurumidza. Zvanguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harioni kuti pane chichabuda murukuro pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Tashika kumagume chorongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.